Ini ndini jonga kande miri ndichiti eino imusoro yenhau china kurume 24, 2016. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vonanga kuJapan murwendo rwekusimbisa ukama pakati penyika mbiri idzi, asi vamwe vachiti uku kutambisa mari nekuti hapana chinonobudako. Nyanzvi dzozeya nyaya yegukura hundi iyo yakonzera mutauro munyika. Vamwe vakarwa hundi yerusununguko vanoti musangano wemutungamiri wenyika nevakarwa hondo hauna chaunoburitsa. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld TB Day. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa musangano uri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York wekuzeya matambudziko akatarisana nemadzimai pasi rose, kana kuti UN Commission on the Status of Women. Ichi chinenge chiri chirongwa cheRound Table nemadzimai. Zimbabwe yotamba neSwaziland makwikwi eAfrican Nations Cup. Vanoda kupinda muchirongwa cheLive Talk kana kutumira mashoko pamwe nekukwaisa hama neshamwari, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi.